manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu kurume 23 2022 makatirira ku Studio 7 nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi mutungamiri wenyika nebato rezanupf vaemarson mnangagwa woita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemabi elections nemusi wemugovera asi bato rinopikisa recitizens coalition for change rorambidzwa zvakare kuita musangano nemapurisa kuepworth mangwana Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kumusangano wakakosha weNATO nhasi kunozeya kurwiswa kuri kuitwa Ukraine neRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nebato rezanupf vaemarson mnangagwa vaita musangano wavo wekupedzisira kuchitungwiza nhasi pamberi pesarudzo dzemabi elections dziri kuitwa nemusi wemugovera atanga kutaura pamusangano wekuchitungwiza uyu mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga
Tono vota zvakakwana. Tinoino vota tese zvakakwana here? Aiwa handei tinoita izvozvo. Nyika inovakwa nevene vayo. Hakuna munhu achabva kunze kwenyika Zimbabwe kuzovaka nyika ino. Tisu tinoivaka, tisu tichabvisa tsvina yese iri kuyerera iyi. Tisu tichavaka migwagwa iyi. Tisu tichaita kuti titi haiwa Zimbabwe. Kana Jehovha akaburuka kudenga anoda kugara munyika ino yeZimbabwe.
Vamunangagwa vakurudzirawo vanhu vemuchitungwiza kuti vavhotere bato ravo rezanupf.
Ikanzurudzi inoita kuti vanhu vashaye mvura ukwachikorekita marets. Ikanzurudzi inoita so zvinoita flow ikanzurudzi marabish haiti collect poor roads ikanzurudzi iyoyo tawana mukana uno wokuvhotera avo vanokwanisa kusvitsa mashoko kuvatongi kuti zvinhu zvigadzirike gore inovuya muna 2023 tinenge tine general election ekuti ma councillor ose anenge achivhoterwa patsva saka tine chitiko zvino mweya wa satan wakambiwa uya nokuno watoti mweya wa region ngautame matiri tovhotera ma councillors edu Tweta mea wedu we ZANPF ma kansu zedu, harare kansu, chitungiza kansu, tayaba edu.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vachabatsira vechidiki vanenge vachida kuzvivambira mabasa avo emawoko.
Vechidiki tine maprograms akawanda, atenge tichiita fund, mukaita group rei rechidiki, mukafunga zvamoda kuita, munouya neronga romusangano, kane ronga rehurumende, from local government yedu tinokutsigira kuita ma projects
sarudzo dzemabi elections dziri kutarisirwa kuitwa musi wemugovera kutsiva vakadzingwa mubato reMDC alliance vachinzi vave kutsigira mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa uye kutsivawo vamwe vakafa Mapurisa anonzi arambidza bato re-Citizens Coalition for Change kuenderera mberi nemusangano waro wekutsvaga rutsigiro kuEpworth mangwana panguva iyo dare redzimhosva raturawo mutongo wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato iri wanga uchiitirwa mumusha weTafara nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anonzi anyorera bato re-CCC nhasi achiramba kuti musangano wanga uchida kuitwa kuEpworth mangwana nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabi-elections dziri kuitwa nemugovera uenderere mberi. Tsamba yanyorwa nemapurisa iyi inouyawo panguva iyo mutongi wedare raMajor Street vananzi Ncuve vatura mutongo nhasi wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato re-CCC kuTafara uyo wanga warambidzwa zvakare nemapurisa. Tsamba yemapurisa sekurambidza musangano wekuEpworth iyo iri mauko estudio 7 yanyorwa nachief superintendent C Muzivi inoti mapurisa mazhinji atoendeswa kunzvimbo dzichavhoterwa nemugovera saka hapana mapurisa anozokwanisa kuchengetedza runyararo pamusangano weCCC uyu. Mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo rinofanira kupihwa mukana wekutsvaga rutsigiro sezviri kungoitwawo bato rezanu PF iro rapeta misangano yaro yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo idzi nhasi vachiti zvokuvarambidza kuita misangano izvi zvinoita kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka.
Tikufarira electoral playing field tose tinoziva kuti pane rally yange yakagadzirirwa kuti itwe kuEpworth mangwana asi mapurisa ari kunzi abana kana kuti ataura kuti rally iyoyo haifanirwi kuendera mberi nokuti havana manpower vataura zvakare kuti masecurity reasons asi vasina kuzodudzira kuti masecurity reasons acho ndeapi.
Muzvare Mahere vati bato ravo rava mubishi kutora matanho pamusoro pekurambidzwa kwaraitwa kuita musangano wekuEpworth uyu.
Panguva ino nyaya yacho iri kumagweta vanhu vachazoziviswa kuti rally yacho ichandira mberi here kana kuti kwete.
Vachamisa vakamborambidzwa nemapurisa kuita misangano nevatsigiri vavo kumarondera Gokwe, Binga nemasvingo asi misangano iyi yakazoenderera mberi kuBinga nemasvingo chete mushure mekunge bato reCCC raenda kumatare. Muzvare Mahere vatiwa havasi kufare nedanho ratorwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission rekubvumidza munhu mumwe chete chete paanenge pachivhoterwa anenge akamirira munhu anenge achikwikwidza musarudzo dzemabi-election nemugovera. Zeki yazivisa kuti kunyange pachibvumirwa kuti vari kuvhoterwa vave nevamiriri vanokwana vatatu munhu mumwe chete ndiye chete anobvumirwa panenge pachivhoterwa panguva imwe chete. Muzvare Mahere vati danho ratorwa nezeki iri hariwirirane nezviri mubumbiro remitemo uye vati pane zvakawanda zvinofanira kuvandudzwa zvinobata nyaya dzesarudzo. Zvisinei nekunyunyuta kuri kuitwa neCCC mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo ragadzirira zvakawanda kwana kupinda musarudzo dzemusi wemugovera.
Musangano wakagadzirira kuma constituents ose ari kukondestiwa zvekare vanhu vangangoda kuziva kuti ma constituents ese aya in case kune vanga vakanganwa ma constituents aya anga ari maoko MDC Alliance anga ari maoko ema factions avo asi nokudaidzana kwavakaita long factional grounds vachidzingana ku parliament isusu seZANU PF tiri kupinda kuuya kugadzirisa a legacy of failure yakatiwa ne MDC maguta.
Vamugwadi vati wobato ravo harinene mafambisirwo anoitwa basa neZEC vachiti chavo kutaura neveruzhinji kuti vagovavhotera nemugovera. Vatiwo nyaya yekuti mapepa ekuvhotera hana ruvara runozivikanwa nevatsigiro vemapato haisi nyaya nechekuita navo sebato vachiti ZEC isangano rinoshanda rakazvimirira.
Izvo zvokuti handiani achauya kuvhotesa kana kuti pepa racho ndererudzwai hatitarise izvozvo izvo ibasa reZimbabwe Election Commission saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tiri tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu kana vanhu vati havane mangwe mafungiro tichangozviona musi wa 26 March.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZEC vaJasper Mangwana avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kunyange hazvo komisheni yavo yanyora padande mutande rayo reTwitter kuti mutemo hausungire komisheni yavo kushandisa ruvara runenge ruchishandiswa nevanenge vachikwikwidza uye komisheni iyi yatiwo vachange vachimirira vari kukwikwidza musarudzo idzi kana kuti mapolling agents vanosungirwa kusvitsa nhona dzavo kumukuru anenge achitungamira nyaya dzekuvhota panzvimbo dzinenge dzichivhoterwa uye kuti vaite zvinhu zvisingazoita kuti panenge pavhoterwa nemunhu musi wekuvhota uyu pazivikanwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Era Major Street Muharare, nasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso vaGodfrey Karembera, vanozikanwa nekuti madzibaba veshanduko vebato Citizens Coalition for Change, vakasungwa vachitsvagira bato ravo rutsigiro Muharare, ndokurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Godfrey Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare amai Barbara Mateko vati vakarembera, avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko, vanofanira kugara pakero yavakapa kumapurisa, uye vanofanira kunomhanyara kumapurisa kukamba yeguruve police station, kaviri pasvondo nemusi wemuvhuro nemusi wechishanu chega chega, kudza maranyaya yavo yapera. Dare ratiwo vakarembera, havafaniri kuvhiringidza vafakazi panyaya yavo. Gweta ravo vaDoug Coltart vati kunyangwe hazvo chikumbiro chavo chekuti nyaya yavakarembera iraswe chisina kubudirira, vanofara kuti vabhadhariswa mari yechibatiso.
So he will now be released. He is of course still at Parirenyatwa Hospital, but he will no longer be in under prison guard today.
Mudzimai wavakarembera amai Eni Amusora, avo vange vari mudare nhasi, vaudza Studio 7 kuti vanofara zvikuru nemutongo wapiwa nedare. Vatiwo kunyange hazvo vakarohwa zvakanyanya vave nani. Vakarembera vakasungwa nemusi wechina svondo rapfuura vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa, vachipomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa nekuvati imbwa, asi mamwe mapurisa akavaudza kuti vainge varoverwa nyaya yekupfeka zvipfeko zvebato ravo reTCCC. Asi vakarembera vari kuramba nyaya iyi vachiti vakasungirwa zvisina maturo, uye nezuro vakaisa chikumbiro kudare chekuti nyaya yavo iraswe sezvo vainge vagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Asi dare harina kutambira chikumbiro ichi, uye ratambira zvakataurwa nevachuchusi zvekuti vakarembera vanofanira kutongwa sezvo paine humbowo nevafakazi zvinogona kuvabatisa nemhosva. Vakarembera vachadzoka kudare musi wa19 kubvumbi, apo pachatanga kutongwa nyaya yavo. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangudya.
Zveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevapfumbamwe, kana kuti 5429. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Uwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 wakawedzerawo zvakanyanya nezuro, sezvo vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nevatanhatu nevaviri, kana kuti 13662 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Izvi zvasiya vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi mana nematatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 3,443,832. Nemusi wemuvhuro, hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba ichienda munharaunda dzakawanda. Mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Ndizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti ibayirwa ijekiseni nyoro. Vamwe vanga vachifunga kuti ukabayiwa asi tikungonaka, vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho, unogona kungochirwara. Asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese kana powakachirwarawo hawarwarisi zvekupinda muchipatara, hawarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa. Ndo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro. Saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onaika zvatogara tichikutaura izviya, dai makabayiwa jekiseni irori nhomba iyoyo, mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster, zvinenge zvichifamba sei papa?
ndizvozvo zvinoto zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo. Imi munotoziva kuti patakatanga tichingobayira nhomba yekutanga, nhomba yechipiri, asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichivakangokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhomba yechitatu. Zvakangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu, ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi, kuti gore negore unogona kunga uchitofanirwa kubayirwa futi. Panikaiwa naflu waya, munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore. Ndo kutoti boostering kwacho kwetiri kutaura ikoko. Dai zvainzi unongobayirwa gore one, hauchazombofa wakabayirwa zvakare upenyu hwako hwese. Ndo kutaura kuti hapana booster, asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotekwa kwaunenge wakaitwa kunenge kwaakunga kupera, saka unofanirwa kubayirwa futi imwe nhomba. Ndo booster inotaurwa iyoyo. Asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vabayirwe nhomba yekutanga, nhomba yechipiri ndo yatiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa. Kana futi kuti aivo vanenge vafanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo booster, ndava uyo futi tinongo vabayirawo.
Saka nhomba dziripo, vanhu ndo vari kutoita havashoma.
Nhomba dziripo zvakanyanyisa. Isu sekuziva kwamunoita, patakatanga chirongwa chedu chevaccination muna February 2021, hatina kumiramira zvaiita dzimwe nyika. Maafrica tichambomira tichatozopuhwa nana nhingi, tichazoda yakwete kwete hama neshamwari. Takatoisa mari dzakati kuti pasaidi sekutaura kwatinongogara chichiita, yatopfuurikidza $100 million yatashandisa kungotenga mavaccine chete. Pane zvimwe mavaccine edu akawanda etinawo etiri kushandisa, hatisi kumboona tichitadza kuzobayira vanhu. Tiri kuda kuti tibayire kana mavaccine tinawo, vanhu havasi kungouya zvavo, kwete nekuti havasi kuda kubayiwa. Tinotoziva kuti pane kamwe kastadhi kakaitwa kanonyewe PEC kana kuti Global Team here inoongorora zveCovid-19 muna September 2021, ichibvunzabvunza muno muZimbabwe ikaona kuti over 92% vanhu vari kuti vaccine kana riri point inoda, asi hawasi kubuda muZimba kana kuuya, nekuti hawasi kufunga kuti chirwere ichi chakanyanya kusimba zvekuti chinge wakanganisa. Iye atinoti risk perception yakadzika.
Zvikamu zvingani kubva muzana?
Yakaonekwa iri only 25%. Saka kana munhu achipfunga kuti hapana zvandinoitwa nechirwere ichochi, kana pari kuti vaccine kana riripo bayai zvenyu, haanyanyovhunduka zvekuti ndandibve ndanobayiwa zvino iko zvino. Anenge achifamba kuti ndichazoenda hangu next week, kana kuti mwedzi unouya. Ndo saka nhamba dziri kuramba kukwira, nekuti vanhu kana po vari kuda kubayirwa havasi kubuda muZimba, nekuti vari kufunga kuti chirwere chinenge chapera ichi.
Mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vari parunare muHarare. Asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa, vari munyori munyaya dzezveutano mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vanoti zvakakosha kuti vanhu vapiwe ruzivo rwakakwana nezvenhomba dzeCovid-19 dziri kushandiswa munyika, kuti vaite chidokwa-dokwa chekuda kunobayiwa.
Chekutanga ndechekuti tinoshuvira zvikuru hurumende kuti ibudirire mublitz yairi kuita ivaccinate vanhu vanodarika 10 million sekurunga kwavakaita. Asi chechipiri ndechekuti vaccine hesitancy yakawandisa yezvino muZimbabwe. Vanhu vane samudza vanoita musoro mavo kana vachidecida kuti vanobayiwa here nhomba kana kuti kwete. Vanoenzanisa kuona kuti benefit yacho yakamira sei tichienzanisa neuipi wevaccine. Uipi tiri kurora maside effects akashata, benefit tiri kurora kushanda kwayo vaccine kuti ine efficacy yakadini. So some iri kuitwa musoro mavanhu inenge iri kuratidza kuti izvo maside effects akati wandisei.
Izvi zviri kubva kupi chaizvo, Dr. Madzorera?
Izvi hazvisi zvinhu zvakapublishwa nehurumende kana kuti zviri mumaofficial papers, asi zvinhu zvinokurukurwa maraini vanhu vachitaura. Indakabayiwa ndikazorwara chakati, indakabayiwa ndikaita chiveve, indakabayiwa ndikanzwa musoro ndikazodai. Izvozvo ndo zvakakosha zvinofanira kuadreswa nehurumende.
Asi munoona chirongwa chichibudirira here ichi?
Kubudirira chaiko chaiko pa blitz inoyi, hatisido kuita maprophets of doom, asi tichingoona zviri kuitika hazvibetseri kana vasina kuadressa vaccine hesitancy nezvikonzero zvayo. Vachangobaya vanhu kuda 1 million zvapera zvakadero. So ngava adrese shuwiro zvevanhu nyaya yekuti nomba iyi inoshanda here, nomba iyi maside effects ayo yakamira sei. Vachipublisha regularly, tava ne more than 1 year tichibaya nomba, tofanira kunge taane umbo hwakakwana hwekuti inoshanda here uyezve maside effects akamira sei.
Dr. Henry Madzorera vanga vari parunare kukwekwe. Vatereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi yemunyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kuBrussels nhasi, uko vari kuenda kunoita musangano nenyika dziri mugungano reNATO. Vatungamiri ava vari kutarisirwa kunokurukura nyaya yeRussia yekurwisa kwairi kuita Ukraine yakonzera kusagadzikana pasi rose. America iri kutarisirwawo kuwedzera zvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzedare reparamende muRussia. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwawo kuti vachataura nevatungamiri venyika dzemuNATO ava mangwana vari pavhidhiyo. Patopera mwedzi hondo iyi ichirwiwa uye zvinonzi mauto eUkraine ave kutora dzimwe nzvimbo dzakambenge dzapambwa nemauto eRussia, zvopa kuti Russia ishandise ndege kubomba mamwe maguta. Iko zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti zvuru nezvuru zvevanhu mudunhu reCabo Delgado muMozambique zviri kutiza misha zvitevera kurwiswa kwazviri kuitwa nemamwe magandanga. Vanhu zvuru 30 vanonzi vatizira kumuganhu weMozambique neTanzania, uye bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri rinoti riri kutsvaga rubatsiro kuti rivape matende zvekudya nezvimwe zvinodiwa muupenyu. Komiti yeSenate inoona nezvemutemo muAmerica iri kuenderera mberi nhasi ichibvunzurudza amai Ketanji Brown Jackson kuti ione kuti votambirwa here kana kuti kwete kuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica reSupreme Court. Vakatambirwa vanenge vari mudzimai wekutanga wechitema kuva mutongi mudare iri munhoroondo yeAmerica. Kuona kukwira kwezviitiko zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzemabielections dzemugovera uno, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dziri mudunhu reNorth America dziri kubatana nhasi manheru enguva dzekuAmerica mukunamatira kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo zvisina mhirizhonga. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dziri kutungamira munamato uyu pasi pegungano rekunamata rinonzi North America pamabvi, uye dzinoti munamato uyu ndewezvizvarwa zveZimbabwe zvese zvisinei nekuti ndezvebato ripi kana kuti zviri munyika ipi. Imwe nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato uyu ndiDr. Gadziro Gwekwerere. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai Gwekwerere kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyo.
Kuchaita munamato nhasi online burikidza nezvakafungwa naChampion in Chief President Nelson Chamisa pavakataura pagungano rakaitwa nesondo yapfuura kumasvingo, vachikurudzira vanhu kuti vaungane vatsanye nokunamata pazuva ranhasi vachinamatira runyararo nokugadzikana kwezvunhu pasarudzo dzichaitwa musi wemugovera. Saka ndiwo zvatiri kufamba nazvo izvozvo.
Zvinobatsira chinyika izvozvo munamato izvozvo zvamuri kuita, tichiona kuti muri kunamata muri kuno kuAmerica sarudzo dziri kuitwa kuZimbabwe.
Munamato hauna distance, there is no barrier. Kana tichitaura naMwari, Mwari vari pese kana mumvura kana pofi. Saka kana tichinamata tinoona mata kumusiki unova Mwari kana kuti Jehovha. Saka vanonzwa vanogona kubata chiro situation iri kuZimbabwe isikanyengetera tiri kuno.
Mataura imi kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakakurudzira kuti vanhu vanga vachinamatira runyararo. Munamato uyu wakangonangana nenhengo dzebato renyu chete here kana kuti munamato wevana vese veZimbabwe vari muno muNorth America?
Munamato uyu ndowenyika yese, kana vari kuZimbabwe kana vari kunoku, kana daivo vamwe vemarudzi vakadawo kuti joina zvinenge zvakangonaka.
Tichitarisa minamato yamuri kuitira nyika, muri kuona here paine shanduko munyaya dzekugadzikana?
Tiri kuona paine kugadzikana nokuti kubva pangoita mhirizhonga yakatora upenyu kukwekwe hatina kuzoonawo imwe, nokuti isu chitere chedu tinovimba nokubhilivha kuti Mwari vanounza masolutions. Saka kwatiri tiri kutoona zvichitotishandira nokuti pakava nekudzikama kubva pamhirizhonga imwe chete iyoyo yakatora upenyu hwemunhu.
Todzoka kumunamato uriko nhasi, Dr. Gwekwerere, mungatsanangura pamusoro pemunamato kuti vanenge vachida kupindawo muminamato iwoyo vangakubatai sei?
Vanoda kujoina pamunamato iwoyu pane link yeZoom meeting yatiri kusekulata, uye vanogona kuiwanawo nefenyuro yeChange Radio yatinofambidzana nayo. Saka vanenge vakangosununguka kuti vajoine, kana kuti vanoda kunzwisisa vanogona kufona panhamba dzangu note 347-208-7244.
Mune vamwe vamuri kushandawo nawo here vangava vemakereke kana vemamwe mapoka nemasangano pakuronga munamato iwoyo wanhasi wekunamatira runyararo pasarudzo dzemaby elections?
Hongu tinavo, tina vafundisi zvizvarwa zveZimbabwe vanotosvika kana gumi vachange vachitibatsira nokutiparidzira uye nokutitungamirira mukunyengetera ikokoko. Vafundisi ava vanobva mukereke dzakasiyana siyana dzakafanana neUnited Methodist, Methodist nedzimwewo dzakangosiyana siyana.
Nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato wekuti sarudzo dziitwe murunyararo. Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunare kuFlorida muno muAmerica, naJonga Kandemiri kuStudio 7. Chirongwa cheLife Talk Diaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya dzesarudzo dzemaby elections kumborwiswa kunonzi kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe kuSouth Africa uye zviri kuitika kuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa voita musangano wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemaby elections nemugovera. Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rorambidzwa zvakare nemapurisa kuita musangano waro kuEpworth. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voenda kumusangano wakakosha weNATO kuBelgium kunozeya nyaya yeRussia yekurwisa Ukraine. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 23 kuMbimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala endlela eqondileyo kumbe layo lobugilimbane phakathi kasazi. Kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo yielding into ukuthi ayiZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli athe uxhasa leli bandla.
Omunye angaba ngaphandle omunye abe phakathi kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela bangahlali bonke phakathi kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent iyephathe ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokubungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa kungaswelakala labo bantu lolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Amabandla aphikisayo asola iCommission eZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa ongupolling agent endaweni zokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba ekhutwini luyimpi yaseUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ibandla leZANU-PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla ngoba kuyilo alaziyo kusukela ezalwa. Asizweni ekhuluma kulo mhlangano.
Pamerine ZANU-PF Pasine Manu.
Lo umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli yena obesemhlanganweni we-rally yeZANU-PF namhla eHarare. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela leli bandla uchothoze ibandla le-Citizens Coalition for Change ngathi ikwehluleka ukwethulela abantu emadolobheni eliwakhokhelayo imfanelo zabo. Ngakwelinye icele, umthethwandaba uvumele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube umhlangano ebeliwuvinjelwe eTafara eHarare ngesizathu sokuthi elezanu PF lalo beliza kuvalo walo endaweni efanayo. Ibandla leli lithi lenqatshelwe njalo ukuqhuba umhlangano walo e-Airport eHarare kusasa. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Maire utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyasola ukube livinjelwa imhlangano ngesizathu ezehlukeneyo lize livunyelwe imthethwandaba. Uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe aliphiwe wa ithuba elifanayo elokukhankasa njengelezanu PF lamanye amabandla. Ukuhlaziya loludaba sixoxele umnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe amathuba okukhankasa engabe efana yini kumabandla wonke.
Akufanani ngicho ngoba ilizwe leli sibona ngathi kusiya ngalaba ababusayo bona beZANU-PF ngabe yibo bodwa abalelungelo lokwenza zonke into zompolitiki emphakathini. Ngomlomo bayakhuluma sibili bathi ilizwe leli lo lalo lelungelo lokwenza kufunayo angene eqinjini alifunayo elandela right of freedom of association. Kodwa lokho babonga ukukhuluma ngomlomo ngoba ebona bazibona beyibo abanikazi belizwe leli engathi ngesilungu bathi kungathi bala ma title deeds elizwe leli ngobana leli balotha i triple c abafunda kulizwa ngalo ngisho lisetshenziswa yilabo osongqondo ngqondo babo ukuthi khangelana eZimbabwe kuminje kanje kumi kanje kodwa eqinisweni vele kabafuni yikho besuka bechitha lemihlangano ye triple c ukukhankasela lona ukhetho lolo ngomgqibelo yikho beshaya labantu bebopha labantu ngezizathu ezivele zingekho nje vele akulanto okuthiwa iyalinganiswa la akula ngitsho ngoba uzwa la zinkokheli zakhona sengitsho la umongameli lo msekeli wakhe bavele bakhuluma ulaka olumangalisayo besethusela abantu bamabandla aphikisayo ikakhulu i-triple c labo bayakwazi bayazibonela ukuthi abantu kabasabafuni nxa abantu bengasafuni ungazi baphoqelele ukuthi benzeni asoze bavume kuzaphela kuphela umbuso kantando kayiphikiswa abantu bayawuqeda nxa bengasakufuni
sibonile njalo indodana kamuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uRobert Junior Mugabe esithi usekela ibandla lezanu PF libone ngani kwenzakalani lapho
lo ujahe umtaka Mugabe lo Robert Junior angazi kangikholwa kahle kade sibili ukuthi uzinikele kuleli bandla lezanu PF kodwa ke phela ibandla lezanu PF lilo lunya lwemamba ezihotheni iyakwenzela okunye izanu PF ngakuphuca nje lalokho okuncane olako bawudinge lamacala bayephanda lamangcwaba balethe lokunye okuningi umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala ngendlela eqondileyo kumbe layo yayilobugilimbane phakathi kasazi kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo ayisiwo mabizwa abantu abantu abaselandaba lokuthi uthi Mugabe uthi Mnangagwa uthi bani abantu into abangasayifuniyo yiyeli into okuthiwa izanu p f bangabuya bonke abantwana bezikhulu zezanu bayitshaya izilogani khona emhlanganweni yakhona kakuntshintshi lutho urobert junior engxenye bamcebisile ukuthi bonakala emphakathini bonakala egcekeni usisekela ukwenzela ukubana lokhu elilakho kube yizinto elizazigcina mina ngikho engingakubona nje ngoba nxa uyise wafa ngalena indlela engasayifuni laleyo zanu p f yena umfana lo utsho nqedilo lodwa ibandla alazi kuyazikhanyela nje ukuthi umfana laphana ucatsha ngomunwe ukuthi hhayi nje ngedlulise isikhathi avikele le notho yakwabo kodwa eqinisweni uyise wafa engasayifuni yena uzayifuna njani into eyahlukumeza mhlawumbe yazabangela lokwedlula kwayise emhlabeni kangikhole ukuthi uqinisile lizaba nje lokuthi kuthiwani uzobatha gugugu abantu kuthuliseke nje bazidlele lokhu ababevele bekutholile uyise saphila
lo umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga le-CCC esixoxelayo esegwanda ikhomishini yelawula izokhetho elizweni yezimbabwe electoral commission yazise ukuba ngosuku lokuvota ngomgqibelo ozayo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela emele oncintisayo endaweni yokuvotela i-polling agent abamabandla aphikisayo bayakusola lokhu kodwa abezanu p f bona bathi kabala nkinga ngenguquko eyenziwa ngabezek umavis kama usethulela lolu daba ngugcweleyo
AbeZEC baveze lokhu encwadini yabo abayithumele abamabandla azaphatheka kukhetho lwangomgqibelo mhla ka 26 Mbimbitho eye 2022 Electoral Manual. Umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana kuZANU PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi akubakhathazi lokho osekuvezwe ngabeZEC phezu kwalabo abamele babe khona bemele abancintisayo ama-polling agents.
Saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu kana vanhu vati havane mangwe mafungiro tichangozviona musi wa 26 March tinovimba rutsigiro rwatinarwo rwakakwana kuti hwine zvavo
silalo twesikhala ngalo thina ngoba siyazi ukuthi sizinqoba ukhetho masizenza ukufunwa ngabantu nxa abantu bengaba leminye imicabango siza kubona lokho mhla ka 26 March silethemba lokuthi lolo sekelo esilalo luza kwenza sinqobe izo zonke izikhundla kulolu khetho rasilando kunengi thina.
Kuthi isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, uNkosazana Fadzai Maere, uthi bakhathazekile ngokwenza kwabezeki, esithi balobufakazi bokuthi sebebhale bekhalaza ngendlela abenza ngayo.
They've also instituted new rules that don't accord with the Constitution, for example, that there can only be one polling agent per candidate. We all know the huge task of a polling agent, which is to monitor. They start their work very early and end very late. It's just unsustainable, unlawful, unprocedural for one to be limited to just a single polling agent.
Sebesebenzisa imithetho emitsha engahambelani lesisekelo sombuso. Umzekeliso ngokuthi sebesithi bona kuzovunyelwa kuphela i-polling agent eyodwa ukumela umuntu wayo oncintisayo. Sonke siyawazi umsebenzi walaba bantu ukuthi umkhulu okungakanani wokuba lilihlo lalabo abancintisayo. Baqala umsebenzi abanye bonke bengakaqali kube yibo njalo abaphuza uqeda vele akusebenzi lokho.
Enye ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association NACORA, umnumzana Efidlela Ncube, upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kwama-polling agents lapho ukhetho luqhutshwa.
Ama-polling agent aqakathekile ekuvoteni ngokuba angamehlo alabo abancintisayo, angamehlo alabo ama-political party ancintisayo. Ngakho kumele babe khona kuso sonke isikhathi. Omunye angaba ngaphandle, omunye abe phakathi, kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela, bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent yephathi ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokuba ungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu kulolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Asisanelisanga ukuzwa umbono wabezeki njengoba isikhulumeli kule nhlanganiso uKomishina Jasper Mangwana ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yabulenjini eye WhatsApp. Lanxa ubufakazi bebuveza ukuthi ubeseyifundile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Joe Biden weMelika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano oweNATO. Inkokheli yeNATO ikhangelelwe ukuhlaziya ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia, osekubangele ukuthi umumo emazweni amaningi omhlaba ungami kuhle ngoba kukhuphuke intengo yamafutha ezimota lentengo yempahla zonke ezitolo. EleMelika likhangelelwe ukwengeza lokuqinisa izijeziso zeNATO ezetheswa ele Russia. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukhangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yeNATO enkundleni yebulenjini be-internet emhlanganweni lo. Impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isile nyanga iqalile, njalo kubikwa ibutho le-Ukraine selithatha ezinye indawo ezasezithethwe ngele Russia. Live talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe yasabehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ithi kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abahlala esigabeni se-Cabo Delgado kwele Mozambique esezivalekele imizi kulandela ukuhlaselwa kwalesi sigaba ngabalwa becatsha abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Abezomvikela kule Somalia abalondoloza umvikela esilindweni sendizamtshina enkulu yalolo lizwe esikolweni iMogadishu babikwa belwisane kanzima lixuku lamadoda aze ehlomile ezama ukuhluthuna i-airport leyi izolo. Umsakazo kamabonakude owe-TV ubika ukubana ababutho leSomalia babulele abantu ababili abakade bekuleli xulu labalwa becatsha beqembu ele-Al-Shabaab elihlasele izolo. Inhlanganiso elawula ezokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Human Rights Watch elesigodlosa yokwele Melika ibike izolo ubana kulamakhulu lamakhulu abantu abamabandla ezombusazwe aphikisayo ababotshwa bavalelwa emajele okweminyaka emithathu edlileyo bengaziwanga emthethwandaba, abanye behlukunyezwa betshaywa kwele Uganda. Lezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo zibikwa ziqanise ngamandla ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngomnyaka odluleyo oka-2021. Umongameli Macky Sall welele Senegal ukhuthaze abebhanga elincedisa amazwe omhlaba ele World Bank ukuthi liphathise amazwe awezwekazi le-Afrika kunhlupho abhekane lazo ezidalwe yimpi yase-Ukraine. Lokho kuphume emhlanganweni lenthathe lezindaba izolo ngemva komhlangano ophathelane lezisebenzi wamanzi owe-World Water Forum owenzelwe esikolweni selizwe lakhe iDakar. Abantu abalemidududu bakwele Sudan abaningi babikwa bezinikele imidududu yabo kungela mbadalo ukuthi ithwale abantu ibasa ezibhedlela. Abalinyazwe ekutshengiseleni okuqhamuke ngomnyaka odluleyo abantu besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso kulelo lizwe ngabebutho. Isisindo semali yakwele Gipite sibikwa sehle kwethu sayo saya kumapound phose amashumi amabili 18.50 pounds nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Lokhu impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kwaqalisayo ngenyanga edluleyo. Ozomabhizimusi bakwamanye amazwe babikwa sebesusa izimali zabo emabhanga lakumankampani yalelo lizwe ngemva kokuqhamuka kwale impi.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube osebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngulube ukuhlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permits uthi usezaqala ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngenxa yokuthi ilizwe leli lizavala uhlelo lwama-special permits ngompalakazi lonyaka. Asizweni exoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Salindile abanye abambalwa embazi yasebeqalisile but abakasubmit usebenzile iprocess yakhona, so asikakwazi ama-requirements exactly ukuthi nxa ususiya submitha akufunekani. So yikho lathi singani sesilokungabaza okuncane, but as soon masinyane sazama ukungena.
Ye, kuyinokwenza ukuthi lingani lingakaqali kanti sasingatholi amaphepha angikhona kumbe kumele kuhambe njani?
Ye, into enkulu vele ngamaphepha angikhona, i-qualifications, ama-requirements, izidingo abazifunayo. Asikaliqiniso kahle kahle ukuthi siqualifya kuwapha ama-permits. Ngabona abantu abaningi basabanjwe yikho khona lokho.
Khona vele bafunani, bafuna ukuthi lingene kuwapha ama-visa wezithi lihlale khona.
Ama-mainstream visas Dube yila avele khona, avele ngamuntu wonke, kufana lokuthi abantu ama-work permit ayabefuna ube ma-qualifications athize, njengoba kukhulunywa ama-special skills kumbe ama-relatives permit, ube lomuntu omaziyo ozalana laye kumbe awomtshato, into ezinjalo. So abaningi bethu asivele kasiqualify khona lapho ngabantu ababezimele. Wonale sasiwatholile ama-special permits kwakube yi-amnesty nje, kwavulelwa nje wonke umuntu. So nxa sesithi siyabuyela ngale nxa bengasenzelanga okunye okungcono ukuthi basehlisele izidingo, kutsho ukuthi kuzabanzima vele.
Manje-ke nxa kungabanzima khonapho kungawoma sibili lizagcina lisenzani babankulu?
Ah, kunzima ukuthi ngakubekani ukuthi bhadle ukuthi sizakwenzani Dube. Sizakubona sesichaphile, kodwa nxa sokuvele sokwehlule kutsho ukuthi iningi vele loba abanye sizabuyela ekhaya ngosesibadala phela ukuthi sibone sesigijimisa. Sihlala sesigijima silabantwana, nxa ulapho ulabantwana usuphila illegal, labantwana ngotho ukuthi baziphila illegal. But iningi labantu ngibona ukuthi vele bazazihlalele baphile ngempilo yona vele iphilwa ngabanye, ngoba imajority vele, a good fraction yabantu bekhaya abalapha vele baphila bengalalutho.
Singathi khonoko kuhlupha kanganani ngolokhu?
Kuyahlupha Dube, ngoba emsebenzini kunzima ukuthi bakuregister. Loba ungaze ube nemali ukuthi ube ne-bank account kunzima. La kuthi njengoba sikhuluma ngabantwana, abantwana ukuthi baregister ezikolo kuyi-challenge. Angaze aregister ezikolo uma sokufika isikhathi sokubhala ama-exams kuba nzima. angaza abhala ama exams ngoba umthetho kahulumeni uyala vele ukuthi umuntu angabhala angaza angabhala athole isithupha but akula uyifuata akula ndawo ayitholayo akula msebenza otholayo ngoba akalayo into emnika imvumo yokuphila la
singathi kathesi ke kume njani njengoba lisalungiselela ukuthi liqoqe amaphephenu ngemfanelo singathi kamabhenki lokho lisenelisa yini lokuthenga izinto ngesikweledi into ezinjalo ezitolo ezinkulu kuhamba njani
hayi okuningi kusese normal kwaye kwaba lobuhicihici khona phana ngo-November kusanda ukwenziwa ama-announcement ngoba ama-announcement akhona ayengacaci kuhle kodwa after uhulumende seclarifyile amabhenki ayemukela sibili hhayi siyabhenka siyathenga senza konke siyaqhubeka ngempilo njengana yayinjalo okusalayo ukuthi nje nxa uvele uzazi ukuthi isikhathi sakho sesiphelile uyakulovalo wena ngokwakho
emsebenzini-ke lidonisa njani khonapho
ha le msebenzini abelungu indawo eziningi thina sinje abakasibuzi lutho kodwa uyareporta nje ukuthi ulesimo esinje abaningi vele kabakasibuzi lutho asazi sokusiyafika u-Okthoba November yikho kuzahlupha khona but abaningi abelungu bakuthatha ngokuthi vele sizazama khona yona le iprocess esizayizama I think nxa sesehlulekile yikho lapho sokuzakhanya ukuthi kuya ngaphi amakhampani amaningi asezaveza ukuthi what action abayithathayo ngoba ngicabanga ukuthi lo hulumente uzabe sebafake ipressure njengana sikubona okwenzakalayo konke ku-ground le mthetho yephalamente bayiphasisa nansi kwenziwa ama-announcement asikawezi ukuthi ayangaphi but ayenziwa ama-announcement ngokuqatshwa kwabantu bangaphandle ngicabanga ukuthi kuseyafika ngale komnyaka ihafu yomnyaka u-June July siyabe sokucaca ukuthi emsebenzini kwenzakalayo kodwa kwamanje kusenomama
ye ubuyele ekhaya-ke ngikulume nanto kudaba khonapo ungabuyela sungaka uyabuyela ufike wenzeni uyaqalisa ngaphi
ah sesigugile badube sizakwenzani kathi sisahlala lapha nxa ungasasebenzisi kuza sifosa ukuthi sibuyele ekhaya thina vele sebantu asesingale kuka-50 kuyakutsho ukuthi siyekhaya sizakwenzani so kumele umuntu azilungiselele but abantu abancane silabantu abancane lapha abalama-2019 ama-teenager early 20s even abati-30s bazakuya ngapho bayahlala khona lapho iqiniso nje siyalibalekela bazahlala ngoba abantu abala ekhaya kula nto abangayenza thina lati ekhaya siyabe sisihanyiswa yisimo ukuthi usuhamba nje ukuthi uye lima ingadi leyo ulima emasimini otherwise kuyabe kungasela future
ye phose lokugcina nkulu
hhayi siyabonga babadube sikhuthaza labo abantu bakithi ukuthi bazame loba kunzima kodwa sizame uku-aplaya ngangcono uba yi-regreta usuke wazama phela singavele isishe sithedele khathana ngoba siyasazi isimo sekhaya ukuthi sinzima sithembeni ukuthi lo hulumende walapha kukhona okunye aza kwenza ngoba nangu uminista uyakhuthaza ukuthi si-aplaye akakaze atsho ukuthi xa bembuza abemidiwe atsho ukuthi abantu aba-aplaye
lo mnumzana Sipho Ngulube isizalwane sezimbabwe esisebenza kwele South Africa bobexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isehlakalo esezibone owayengumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama ebaleka elizweni esiyahlala kwele South Africa lokubotshwa kukasibalukhulu wamapholisa kuyonale iviki sokuthiye iningi okugoqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bezibuza ukuthi kambe ilizwe leli elaziwa ngokuthula selingenwe yini. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khonale eBotswana.
Ukhama okhala ngokuthi uyahlukunyezwa ngosesikhundleni khathesi umongameli Mokgweetsi Masisi. Ukhama wabalekela kwele South Africa ngomfumfunya kenye esithi impilo yakhe isengozini njalo lokhe engakaphenduki. Ngempela viki kubotshe abafowabo bakakhama ababili kukanti ngolwesibili usibalukhulu amapholisa umnumzana Gabriel Mahope laye uthethwe ngabomthetho. Ukhama uyetheswa umlando ugcina isikhali zempi ubudlelwane bakhe lo Masisi sebaba munyu kusukela ngo-2018. Uthi uyakwazi ukuthi uMasisi nguye ongemuva kokubotshwa kwabafowabo njalo sezimisele ukuphindela ekhaya.
I'm even more motivated to attend now, to return now, especially what has happened to my brothers. I need to get back home to ensure that we end this criminal activity, that we end this prison that is going on in our country. Botswana needs to be free again.
Umnumzana Edward Robert isikhulumiso gaja lwabacuphi bensitha ule Directorate of Intelligence and Security DIS uthi bayenza umsebenzi wabo ukwela abandlululo iDIS iyo ebophe abafowabo bakakhama kanye losiba lukhulu wamapholisa.
In a constitutional democracy such as is the case in the country, institutions of state
elizweni lombuso wabantu elifana lelethu sisebenza ngaphansi komthetho. Ukhona nayo ulazo indlela zokuthola usizo uma singasebenzi kuhle.
Abe Zimbabwe kule Botswana bafana lomnumzana Gift Moyo baselibe mangile ngokuguquka kwezombusazwe elizweni leli elaziwa ngokuthula.
Mina ngombono wami ikho ngisho ukuthi ngabe bayilungisile. Bona vota khona ngale yangaphumeli phandle yazi yafika emaphethelweni ukuze ilizwe leli liqhubeke lilizwe elidume ngokuthula nangokuzwisisana. So nxa sokusiba nje sesigcina labantu bengasaboni kahle ukuthi kanti ukuthula kwakhona ke sokusiba yikuphi manje sokungene lowo ngoba sokuthi ngokuqale ngena njalo sokuthi lowo ngokuqale phuma.
Umnumzana Ntokozo Thebe uthi ngombono wakhe umongameli Masisi uzama ukutshengisa uZulu ukuthulisana lenkohlakalo. Uthi lokho kwenziwa kulelinye ilihlo kukhetho lesizwe luzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024.
Kubanje ingqondo zabantu for voting ngoba amavoti aseduzana. For voting the accurate person abamfunayo nge the way acting yokusebenzisa ama-powers of which besiyazi iBotswana peace packet yase Africa in terms of politics. But lokho abakuqalayo khanye nikuzaba nzima.
Uma sisi lokhama kabakaze bephumele egcekeni ukuthi ukuthi babangani kodwa abasiki bebunda bathi mhlawumbe kuba khona ngesikhathi ukhama eseqhubela uMasisi intambo zombuso ungahambanga kuhle okafaka uMangoyi phakathi kwenkwilimba. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze Studio 7 ngisaron kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngakehlukani esikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kamoya owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla. Bayayisola abamabandla aphikisayo iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela ongu-polling agent endaweni yokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika kume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba egudwini luyimpi ephakathi kweUkraine neRussia. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.